Maonelo angu ndewekuti eZimbabwe ine nge ine history yekukonewa kushandisa zvinhu zvavanazvo, kukonewa management, kuya kwatingati kukonewa management kwekuti vanoramba vachingotengesa matiketi asi ndege dzacho dzisipo kana kuti ndege dzinononoka kusumuka kana kusatosumuka zvachose. Saka maonero angu ndewekuti nyange wakatenga ndege dzinonzi dzingavatsva dzakaita sei kana dzakawanda sei, kana vanhu vacho vanozoita mabasa acho okumaneja ndege dzacho vasingakwanisi kumaneja sokumaneja kunoitwa dzimwe ndege dzinomhara muZimbabwe kana kune dzimwe nyika yekuti dzinosumuka nenguva iyoyo dzisingaiti zvokuti dzazadzisa vanhu. Handioni kuti pane chipinduko chokuti Zimbabwe ingazonzi yavapo ndege yetingadada nayo isu zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi kuri kuti ndimi mune basa rekutsvaga vangave vachitungamira kuya Zimbabwe, mungade vanhu vakaita sei?
Vandinganyanya kutarisisa chaizvo vanhu vanenge vakafunda kunyika dzinomukurumbirawo kuziva zvamabhizinesi zvezvokumaneja saana America, saana Britain, vanoziva kukosha kwenguva mubhizinesi. Chinotinetsa isu kwedu kunana Africa ndechekuti tinofunga kuti kwanzi there is no hurry in Africa. Zvose nokumabasa toenda nyi there is no hurry in Africa, asi pakuita business rinenge richifanira kuunza mari ndo patinoziva isu kuti time is money, nguva imari yokuti kana ukarudza nguva watoruza mari yakawanda. Zvino kana mukatarisa Zimbabwe ndaimboikwira ini kubva kuBritain chiinda kuZimbabwe haisviki nenguva kana kutoti haimari zvachose. Vanhu vonziga vachiinda muhoteri vachinodya mari iyoyo yeZimbabwe. Saka nokutambiswa kunoita nguva ikoko ringaita bhizinesi rudzi, tinoda vanhu vaya vanokoshesa nguva, vanhu vanenge vakafunda kumhiri kwamakungwa kakaita kana somuno kuAmerica kwokuti kana kwanzi michini inotanga nguva yakati kana ndege inosumuka nguva yakati inosumuka nguva iyoyo. Zvino zvekwedu kuZimbabwe uku zvinhu zvacho zvinotinetsei, fundo yacho toti pamukuda yatidzakira haichadzidzisi vanhu zvobhizinesi chaizvo zviri mukati. Saka tinoda vanhu ito vanenge vane fundo yapamusorosoro chaiye madhokotera vanenge vaine track record yokuzvikamwa zvavakamboita nekambani dzavanenge vakambosumudza vachikwanisavo kudzidzisa vamwe vachazodii vachazovatevera nevamwe vose vanoshandira kambani iyoyo. Vanofanira kunge vachidzidziswa kukoshesa kwenguva kuti nguva yakakosha sei. Zvinhu ngazvifambe senguva. Indege kai harisi bhazi rokunzi nhasi rauya mangwana harina kudai, saka kunonoka kwayo kuruzawo mari kwayo ikoko.
Tiri kuonawo kuti pane mutauro pakuti ndiani chaiye muridzi wendege iyi, vamwe vachiti hurumende, vamwe vachiti pada imhuri yekwaMugabe. Asi vakuru vakuru muhurumende umu vari kuti aiwa mari yakashandiswa apa imari yehurumende, asi inenge yaitya nyaya dzezvirango pachine utungamiri hwavaMugabe nenyayawo yezvikwereti zvine Zimbabwe. Zvinhu zvakadai hazvifaniri kujekeswa here kumhuri yeZimbabwe kuti zviri kufamba sei?
Pari zvino zvinofanira kunge zvichifanira kujekeswa nokuti tava munew dispensation yatanangana nayo inopembedza nyaya yokubuda pachena. Saka ngaibudewo pachena ikoko tinatoziva kuti ichokwadi here chamaa kutitaurira ike zvino kuti idzi ndege idzi dzaizenge dzichinzi dzine dzekwana former president vanaMugabe dzekuti maivata yaiye zvikwereti zvazvine Zimbabwe, saka nemasanctions ndezvamakaita izvozvo. Ngazvibude pachena zvose tizvionevo, kana paine madocuments acho anenge achizvipupura izvozvo todawo kuzviona izvozvo kuti tikwanise kutsigira hurumende yacho.